Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 15 kukadzi 2023. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe harisi kufara kuti chikumbiro charo chekuti paitwe musangano wemihoro wechimbi-chimbi chakaendeswa kuNational Joint Negotiating Council. Imwe nyanzvi mune zveutano inoti Zimbabwe inokwanisa kudzidzisa vana chiremba, asi dambudziko riri pakuvabata zvakanaka kuti vasabuda munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Rimwe sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti harisi kufara nedanho rakatorwa nePublic Service Commission rekuendesa chikumbiro charo chekuti paitwe musangano wemihoro wechimbi-chimbi kuNational Joint Negotiating Council. Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takawafira Joe, vanoti sesangano rinomirira vashandi vehurumende vane kodzero yekuti vanyorere Public Service Commission vachikurudzira kuti paitwe musangano wechimbi-chimbi wekuzeya mihoro yevashandi vehurumende. Progressive Teachers Union of Zimbabwe yakanga yanyorera kuPublic Service Commission ichiti panofanirwa kuitwa musangano wechimbi-chimbi pakati pevamiriri vemasangano yavashandi nePublic Service Commission, asi tsamba yakabva kuPublic Service Commission yakanyorwa nemunyori mubazi iri Dr. T.R. Choruma vakazivisa PTUZ kuti Public Service Commission yakanga yasvitsa chikumbiro chayo kuNational Joint Negotiating Council, iyo vanoti ndiyo inobvumidzwa nemutemo kuzeya nyaya dzemashandiro epashandi vehurumende. Studio 7 yakakundikana kubata Dr. Choruma kanavo gurukota rezvashandi nemabasa muzvinafundo Paul Mavima. Asi ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 naDr Joe pamusoro penyaya iyi.
Aya ndiwo anonzi mateya anobva kuPublic Service Commission. Chandinoda kutaura ndechekuti organization imwe neimwe iri registered ine mvumo yokuaprocha Public Service Commission ichikumbira nhaurirano pakati paemployer nevashandi. Saka isu takashandisa mukana weProgressive Teachers Union sesangano rakaregesa pamutemo. Saka tinongotiwo Public Service Commission inotikandamadza kana isingazivi gwaro reregistration yemaorganization re-1998 section 45 rinotaura kuti sangano rakaregesa pamutemo rine mvumo yokukumbira employer kuti ataure maringe nezvekushanda kunoita maemployee zake. Saka iri tingona sedano rekuda kuita firefighting nokuivheda zvanga zviri mutsamba yatakanyora Public Service Commission.
Saka matanho apa amuchatora tichiona kuti mushandirwi akukandai kuNational Joint Negotiating Council.
Isu tiri kungotora tsamba iyoyo toenda nayo kuvarairidza. Tinomiririra, ndinofunga kuti mhinduro dzatawana pataposta tsamba iyoyo dzinoratidza kuti varairidzi vakatsamwa zvikuru. Vanoda kuti muzvikoro pose zvapo paite chimbi-chimbi zvokutaura maringe nemari dzavanotambira dzisingatikwani. Saka tichaona varairidzi vachitaura muzvikoro. Vatikumbira zvekare varairidzi kuti tinge ndeall other teacher unions pamusoro pedanho reRepublic Service Commission isingadi kutaura nemaemployees.
Asi imi chii chiri kungokuunetsai kuti munyorere veNational Joint Negotiating Council vacho vavati kurukurai nawo pamusoro penyaya iyo?
sangano National Negotiation Council rakadiklewa navashandi kuti rava moribund endi harichabatsiri. Zvinoreva kuti nguva yaro yekuti mishando yakapfuura, vashandi vese maticha unions vakatoagiriyawo kuti zvokwadi National Negotiation Council chava chinhu chisingachiti kuramba takashingirira pachiri. Zvinotiwa navashandi kutevedzera Section 65 of the Constitution. Ndinofunga kuti munoziva kuti kune inonzi hierarchy of laws. Kana kune zvimwe zvimasexual instruments zvinosiyana nenational constitution, tinofanira kunge tichitevera national constitution. Saka National Joint Negotiation Council rinongova baziwo rinoshandiswa nehurumende kuvaraidza nguva kuti yanzomeriwa, uyezve kuita varayiridzi chikukuvata vata pasina chinobuda cheuviri. Saka isu tinoda kuti titevedzere Section 65 of the Constitution, toita a robust negotiation team inobva kuvashandi yasarudzwa navashandi inoengeja employer, kwete kusarudzirwa vanhu wekuti miririra naemployer achisarudzwa kutiwo kumirira employer. Izvozvo ndo zvatisingada.
Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takawafira Joe, vari parunare kumasvingo naJonga Kandemiri weStudio 7. Imwe nyanzvi mune zveutano inoti Zimbabwe inokwanisa kudzidzisa vashandi vezveutano kusanganisa vana chiremba nevana mukoti, asi dambudziko riripo nderekuona kuti vanobatwa zvakanaka kuti vasabuda munyika vachienda kunotsvaka mafuro manyoro kunze kwenyika. Izvi zvinotevera mashoko akataurwa nebazi rezveutano iro rinoti nzvimbo dzekudzidzira kuva chiremba dzava kunetsa pamusoro pekushomeka nekushayikwa kwezvikwanisiro zvekudzidzisa vana chiremba nevamwe mune zveutano. Dr. Henry Madzorera vanoti Zimbabwe inodzidzisa vana chiremba vanogona basa kupfuura vanodzidziswa mune dzimwe nyika, asi dambudziko riri pakuvachengeta munyika sezvo vakawanda vachibuda munyika kunotsvaga mafuro manyoro.
Ichokwadi kuti izvo vana chiremba vashoma muZimbabwe. Kana chiti vana chiremba ndiri kutosanganisa navana mukoti nevamwe mahealth professionals, havana kukwana. Chikonzero hachisi chokuti tiri kutraina vashoma. Kana tichitraina vana chiremba vanosvika 300 pagore, vakawanda chaizvo, vanokwana Zimbabwe. Dei taikwanisa kuretaina, kuchengeta vana chiremba vatinotraina muZimbabwe, tingada tisina shortage zvachose. Saka dambudziko riripo harisi rokuti tiri kutraina vashoma, nderekuti izvo hatisi kuvachengeta vatiri kutraina vacho. Vari kubuda vakanyanya kuwandisa. Nyangwe tikadhabula namba yatiri kutraina, nyangwe tikaimultiply by 10, kana vachibuda pareti yavari kubuda nayo muZimbabwe, hazvino zvazvinobetsera. Zvakafanana nokuedza kuzadza bhaketi remvura rine maburi mahombe pasi, harizari nyange ukadira yakawanda sei. Ndodambudziko ratinaro.
Dr. Madzorera, sei nzvimbo dzekudzidzisa kana kutrena vana chiremba dziri shoma?
Ishoma. Zvakangogara zvakadero. Kana chiti ishoma, handisi kureva kuti izvo dziripo hadzikwanisi kuzadzisa nidhi yedu yemuZimbabwe, asi ndiri kureva kuti mwana wese muZimbabwe anoda kutrena kuva chiremba kana nesi anofanira kuwana mukana iwoyo wokutrena. Nyangwe tisingazokwanise kumuabsorba isu musystemu yedu yemuZimbabwe, ngaangotreniwa chete adzidze ayambuke. Vanoenda vozonoshandawo kune dzimwe nyika. Totoita purogiramu isu sehurumende yokupa vasevenzi veutano, madhokota, manesi kune dzimwe nyika, nokuti vawandisa muno munyika. Tinoona Cuba inozviita izvozvo. Kune dzimwe nyika dzakawanda dzinoita izvozvo, kupa madhokota kune dzimwe nyika, nokuti kwavo vanenge vakawandisa. Vanotoita purogiramu yekutoroteta kutoti izvo, enda unoshanda 5 years wodzoka wozoshanda muno, toendesawo chimwe chikwata chinoshanda uko. Ipurogiramu yakanaka yataimboda kutanga makore apfuura, asi inoda kuti munyika medu munge muri stablewo, tichikwanisa kuchengetedza vatiri kuda kuchengetedza, nhamba yatiri kuda isusu inozadza mainstitutions edu.
Zimbabwe yakamboita dambudziko rakadai here?
Dambudziko ragara riripo sezvandareva. Problem yedu ndeyekuchengetedza vanhu vatakatraina, kwete kutraina. Panyaya yekutraina, isusu seZimbabwe tiri pamberi penyika dzakawanda muno muAfrica. Hatina dambudziko rokutraina, tine capacity. Tinoproducer high quality trained health workers. Saka hatina dambudziko rakadai kubvira in the past kusvika zvino. dambudziko redu ndiri kuvachengetedza kana tava trainer, saka havagari nokuti izvo maconditions of service edu haaiti. Ndopanoda kutanga pagadziriswa.
Dr. Madzorera, izvi zvingagadziriswa sei?
Tisatafunga nyaya yekuwedzera nhamba yekutraina, ngatifungei nyaya yekuvhara maloopholes ari kuita kuti vanhu vabude, kwete nokuisa mutemo yekudzvinyirira vanhu, kuvanyima macertificates kuti vasabude, aiwa, asi nenyaya yekuimprova maconditions of service, kuitira kuti nyange vakambobuda kudhara vari kuna Namibia, Botswana, South Africa, UK, Americas and so forth vadzoke kuZimbabwe vazoshanda, because maconditions anaka. And ndozviziva kuti vanoda kushanda, nokuti takambotaura navo zvikuru vakataura kuti mungagadzirisa pakati 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 tinodzoka.
Nyanzvi mune zveutano Dr. Henry Madzorera vari parunhare neStudio 7. Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoti riri kutsigira kurudziro yekuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vaongorore bhiri rekuvandudzwa mashandiro emasangano akazvimirira oga, kana kuti Private Voluntary Organization Bill, risati rave mutemo sezvo richidzosera kumashure urongwa hweutongi hwejekerere munyika. Vanoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano iri vaObed Masaraure vanoti zvakakosha kuti bhiri iri rigadziriswe sezviri kukurudzirwa nesangano reUnited Nations. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Mutanganya uye navaMasaraure nezvenyaya iyi.
Ekuti vanosvoropodzawo sezvatagara tichiita PVOB kuti risasainwe kuita mutemo, vachizvipira kubatsira vaMnangagwa nehurumende yavo kuti kaine vaine mitemo yavo vanoda kuisa mutemo, kana uri basa ravo rekubvisa kuti vanhu vapasaitike challenge yeti yekufandwa kweterrorism nemamwe machallenges avari kureiza, zvinogona kugadziriswa asi pasina kuiswa bill iri.
Bhiri iri rikawanikwa iro richisainwa rova mutemo zvinorevei?
Bhiwi iri hongu rikave mutemo richasiya mhuri dzakawanda dzirara nenzara, richatyora kodzero dzevanhu vakawanda kuti vatadze kana kuenjoya mabasic freedoms, mafundamental freedoms avo ekungotiwo vakwanise kuhodha government yavo accountable. Izvo zvinotarisirwa mubumbiro remutemo. Hatitarisire kuti vaMnangagwa nehurumende yavo vanofara kuvhuna constitution iyo yavakasweya kuti vachange vachiaboda pese pavanenge vachitonga.
Sei muri kudaro?
Civil society haingoisirwe chete itiite makakatanwa bagakava ezvematongerwo enyika nezvimwe zvakadaro. Inotopa vanhu chikafu, vanhu vanoona dzidzo nezvimwe zvakadaro. Pasi panguva yehondo chaiyo, vaMnangagwa nevamwe vakabhenefita necivil society yaivepo, yaivamirira kumatare, yaiita kuti vachengeteke. Pakaitika makakava eG14 neLacoste, vakabhenefitawo necivil society, kunyanya veLacoste, vana Matima Danda nevamwe, vachimiririrwa vachinge vakadzvanywa zvakanyanya. Saka kuwanikwa kwecivil society hakubhenefite vanhu vashoma, hakubhenefite vamwe kuchiya, kunobhenefita nyika yese. Nekuti musi uno vaMnangagwa ndi president, mangwana vanganaomuka vachisiri, vachada civil society. Kana vaiparadza vachazenge vari ivo vari kuchema kudarika vamwe vese kuti dai tatawana Zimbabwe Leaders for Human Rights dai chipo pamwe inenge yavhariswa nePVOB.
Avo vange vari vanoona nezvekufambiswa kwemashoko muCrisis in Zimbabwe Coalition vaObed Masaraure vari parunhare muHarare naMarvelous Mutanganya uye weStudio 7. Vachinyora padandemutande ravo, Tobacco Industry and Marketing Board inozivisa kuti vose vane chekuita nefodya vanoyambirwa kuti kutengeswa kwefodya ya2023 kunovhurwa nechitatu kurume 8/2023. Kutengeswa kwefodya yechibvumirano kana kuti contract kuchatanga musi wakurume 9. Tobacco Industry and Marketing Board inoyambira varimi pamusoro pekutengesa zvirimwa zvavo padivi kana kuti side marketing. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga ataura nemutungamiri wesangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union, Amai Maiwepi GT.
Nguva yekutengesa fodya yasvika apo musika wefodya uri kuvhurwa musi wa8 March wemwaka wa 2023.
Zvino gadziriro dzevarimi dzave papi takatarisa kuti mwaka wekutengesa ndiwoyu waswedera.
Varimi vefodya vazhinji vari kukowa kupisa nekugreda fodya kuti vachienda kunotengesa panovhurwa musika wefodya. Irrigated crop varimi vazhinji vava kuda kupedza kubvisa mumunda sezvo yakasika kuibva pamusana pekuwanda kwaita mvura munzvimbo zhinji dzinorimwa fodya.
Pamibhadharo apo zvakamira sei gore rino? Mwaka wapera varimi vaichemera kuti dai vaibhadharwawo nemadhora ekuAmerica.
Hurumende yakatara kubhadhara chirimwa chefodya nekupa varimi 85% mari yokunze, 15% mari yomunyika. Zvaita kuti mari inobhadharwa yokunze ikwire pane mwaka wakapfuura. Nyangwe hazvo hurumende yakakwidza mari iyi, varimi vazhinji vanogona kutadza kudzosa zvikwereti nokuti vakakanganiswa kurima pamusana pechirwere cheCovid. Kushanduka kwemamiriro okunze mwaka yapfuura uye kukwidzwa kwakaitwa mitengo yemainputs nemakambani anotengesa mainputs nemakambani anopa zvikwereti nekushayikwa kwemagetsi.
Saka imiwo munoti wokudii sevarimi nemabhadhariro iwayo ari kutsanangurwa nehurumende?
Dai hurumende yapa varimi 100% mubhadharo nemari yokunze kuti varimi vasarewo nechouviri sezvo fodya chirimwa chinoexportwa.
Titariseiwo iko kuvhurwa kwemusika wefodya. Tinonzwa kuti gore negore vanhu vanonzi mari dzinotenderera zvakanyanya mumazuva ekutengeswa kwefodya. Zvinombofamba sei?
Kuvhurwa kwemisika yefodya kunosimudzirawo mafomawo nemainformal traders, avo vanotengesa zvakasiyana siyana zvinodiwa nevarimi. Fodyawo inounza kusawirirana nebopoto mudzimba dzimwe pamusana pekubirwa, kushandisa mari zvisizvo nekutadza kudzosa zvikwereti pamusana pechikwereti chinodhura, vopedzisira vaakuita side marketing.
Kurudziro yenyu yotiwo kudii kumurimi weZimbabwe nhasi?
Kurudziro yangu kuvarimi ndeyokuti vashandise mabhengi voronga semhuri mari yakachengetedzeka. Vemabhengi ngavapewo varimi mari inoita kuti murimi vakwanise kutenga zvavanoda nenguva. Macontracting companies ngavaitewo plowback kuvarimi uye kubatsira nekuchengetedza environment vachidyarisawo miti, kubhadhara mari ine pundutso nekusakurudzira mahuori kumaflows, kubhadhara varimi nenguva uye kuderedzawo mitengo yemainputs avo kuti varimi vasarewo ne.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union, amai MyOPGT, vari parunhare kuHarare naEvans Zininga weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday, zvikoro zvinopfuura gumi nezvisere kubhinga mudunhu reMatabeleland North zvakashaya kana mwana wechikoro umwe zvake akabudirira mubvunzo dzeform 4 gore ra2022, izvo zvakakonzera kuti masangano anomirira varayiridzi ashore hurumende achiti haisi kubata vanhu vemune dzimwe nzvimbo zvakaenzana nevamwe. Zvikoro zvesekondari zvinosanganisira Chisizia, Gwatagwata, Manyanda, Katete, Lubanda, Saba, Zambezi, Zumanana, Zimbala nezvimwe hazvina kana mwana umwe zvake akapasa bvunzo dzeform 4 dza2022. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Chero mukasaro muchitaura vana togare ipinana mugwadi muchiti kwanzi TCCC kuita sezano tagara nayo isi vanhu vemuZimbabwe. Hamuna zvamungativudza nezvezano imi TCCC neterroristi pakuita se kuti oshandisa very blunt word like that. Terroristi zano PF bvunza isu mwenezi zvayaita mberengwa mose na big choro kuze zano PF ite provincial hero. Bigi chitoro nokuda kukuuraya vanhu mumataga muya mberengwa mose mapurazi mwoveti mwena mwenezi mwiso velele mwuzani chivura evanu ichivura evanu zvatino zivana mizi muda tibuza teroristi chii tibuzee kawa nwakapura wanese tripusi tibuzee isu tikubuzee mazita isu za tosiva isu tinubakuna na mwenezi mberingwa tikubuzee kuti ningoka ura wane ZANU-PF ningoka ura wane ZANU-PF anamachaya waka ura wane ZANU-PF muda kutawara kuti kudiku nengu hapana za munga jitia urira wana watu garebisu kunyepa zinyeze ni maizu munu weza anu wakara kala yake ndiye kuba ndiye kunyepa ndiye kuraya that's your colors wanwe ZANU-PF
vamonzura vangangota ura zavo zvakawanda kuti yee musangano wavanhu yee tichasvika kuvanhu vanhu vavanoda kusvikira mino ndivanani inzwi ravanhu makarivona musafunga kuti mungagona kubata bhureni dzavana vezimbabwe patsoka dzavatsvangirai dzamunotaura dzamunofamba padziri hapana nezvokunyepa vatsvangirai vanga vasingawirirani nezanupiefu zvamunoita imwe zvokuita tsika nditsikewo imi vamonzora muri kubasa makapinda basa kuzanupiefu imi ndo pamuri kwete izvi zvokuti kwai politics izvi hai makaemployiwa nezanupiefu muri tsvimbo yezanupiefu ndimwe munopotseresewa chamisa imwe saka hapana zvamunotitaurira
makadii pastudio 7 apo isu tiri nani kunoko ndati ndimbotaurawo maonero angu andikuona pamusana pezanupiefu iyo iri kurambidza vanhu vetriples kuti vasakambeni zveshuwa izvi zviri pachena kuti zanupiefu ka haisina mukana ende zvavakanga vafunga iye vapresident Nelson Chamisa kutaura nyaya yekuti izvoni United Nations inofanira kuuya kuzoongorora maelection zveshuwa inofanira kuuya because 1980 tikatarisa iri nguva yaIan Smith Ian Smith airwa nevanhu vatema but pakazonovhotiwa kwakauya United Nations ikauya ikaongorora maelections ZANU-PF ikahwina ikapinda pachigaro but nhasi ndoya kurambidzazve vanhu kuti kana iyo TRIPC ichichiedzera kuti toda United Nations toda EU toda SADC neAfrica Union iuye kuzoongorora maelections vari kuirambidza bati kuhwina Chamisa achahwina gore rino hatizoda mukunyepirana because vanhu vatambura vanhu vatambudzika vanhu vamwari zveshuwa vanhu vatambura
hayo togara ipi ngazanyepa mhanu tichade vanhu vezani isusu vechidiki kuda kuyelo papagwera tichade isusu vechidiki izvo todawo zvinhu zvitsva vechidiki ngavambopinda
ndoda kungotaurawo nyaya anzi anoroniki mangwana anoti vanhu vesisi ngavasungwa vakaita mhirizhonga kwane mbudziya ndozvavanongwarira akakutaura orit zvatakaona kumavhidhiyo zvakaita kwamurehwa kwakasungwa vanhu vangani vatatu chete pamavhidhiyo ese aya ndozvavanongwarira orit kwane mbudziya kwacho ngakusungwe mativi ose bhose vanhu kana kuri kuti vakaita mhirizhonga vesisi havana kuita voga musi saka ngakusungwe mativi ose tinofanira kunzwa news dzokuti vasungwa vose mutemo uenza ndiipusto
ndati nditaure mashoko angu awo chokwadi kuti tihwine batai mashoko angu kuti tihwine aiwa makansela maMP masenata ngavatange kuvhota ngatitangei kuvhotera masenata nemaMPs nemakansela zvopfuura tozopinda mapuresident chete ndoti tikwanise kuhwina vanhu ava nekuti ndo panotoine nyaya batai pfungwa yangu iyoyo ende izvozvo ndozvinotofanira kuti zviitike izvozvo zvozvinga zvikaitika tinokwanisa kukunda zvane mutsindo nokuti vari kutibirira pavari kutora mavhoti patinongonovhota one time makansela nemaMPs ipapapo ndo patiri kurigirwa ipapo saka makansela ose madiki vese vanga vavhote vobva vatipfuura popinda mapuresidendi then tovhotera mapuresidendi chete toona kuti anowira ndiani ndo zviripo ndokuti titogona nyanya idzi natenda vestudio 7 mose makatenda
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo gadziro kwekwerere vanoti zvakakosha kuti hurumende ione kuti zviga zviri mubudiriro remutemo wenyika zvinoenzanisa mukana pakati pemadzimai nevanhurume zvatevedzerwa muzvinafundo gwekwekerere vanoti panotoda dzidziso huru yekuti madzimai anenge akwanisa kupinda munyaya dzezvematongerwo enyika asazvidzwa nekumbunyikidzirwa kodzero dzavo sezviri kuitika pari zvino. Muzvinafundo gwekwerere vanotaura izvi mushure memisangano mikuru yemadzimai yange iri muAmerica svondo rapera.
Nyaya yekuti vakadzi nevarume vawane mikana yakaenzana mune zvekutungamirira, kungava kutungamirira mune zvematongerwo enyika kana kutungamirira mune zvamatunhu, chinhu chakanaka zvikuru, chinhu chakanaka zvikuru. Uye kuZimbabwe hachisi chinhu chitsva zvacho chakanyanya, asi kuti chinhu chinoda kuti chitunhidzwe chinyanyoenderera mberi kupfuura zvachiri. Tinotoona vana Muzvare Esther Viledewa neLeadership Academy yavo iya vachikurudzira madzimai uye vachivabetserawo nezvikwanisiro zvokuti madzimai ave anomirawo muzvinzvimbo mumatunhu kana munyika yese. Chinhu chakanaka zvikuru.
Pane zvingadzidzwe nenyika yeZimbabwe here pane zvamuri kuona zviri kuitika imomo muno muAmerica pamusoro pemikana inowanikwa iyo ichienzaniswa pakati pemadzimai nevanhurume? Zvingave zviri pamabasa ezvematongerwo enyika kanawo mabasa epamusoro.
Kuno kune dzimwe nyika dzakabudirira, tinoonawo kunana mai vakaita sananenzi Pelosi vane vachimiramirawo vana mai Kamala Harris. Chinhu chakangonaka nokuti panjere chaiko nokugona basa, hazvina kuti murume kana mukadzi. Saka vakadzi naizvozvowo ngavapiwe mukana.
Semaonero enyu, pane zvingaitwe nehurumende yeZimbabwe here mukubatsira kuti nyaya iyi yekuenzaniswa kwemikana iwanikwe iyo ichigadziriswa?
Chinongoda kuti chiitwe nehurumende kuZimbabwe kupa madzimai zvikwanisiro zvokuti vaya vanenge vaine zvipo zvokutungamirira kana zvokuita mabasa pamusoro vabva vakurudzirwa. Uyewo kunodiwa chenjedzo yatinoti awareness pachirungu, kuti vanhu varemekedze madzimai anenge achida kuita havo kana kuidza muzvigaro zvematongerwo enyika kana zvimwe zvokungotungamirirawo munharaunda dzatinenge tichigara. Nokuti dzimwe kazhinji tinotoona madzimai achishorwa kana achionekwa saakareruka kana nzenza kana vakada kuita izvozvo. Saka vanhu vakapuwawo chenjedzo vakaonawo kuti kune nyika dzakabudirira madzimai anotoita mabasa anounza pundutso munyika, zvinhu zvingatinakira. Saka tinongoti hurumende ngaitsigire madzimai ivape zvikwanisiro kana kutovapa zvidzidzo zveleadership.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo gadziro kwekwerere vari parunare kuFlorida muno muAmerica naMarvelous Muhlanga Nyahuye weStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe harisi kufara kuti chikumbiro charo chekuti paitwe musangano wemihoro wechimbi-chimbi chakaendeswa kuNational Joint Negotiating Council. Imwe nyanzvi mune zveutano inoti Zimbabwe inokwanisa kudzidzisa vana chiremba, asi dambudziko riri pakuvabata zvakanaka kuti vasabuda munyika. Tasvika kumagumo chirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.